Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 27th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mfanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about drought amid reports of serious hunger in Zimbabwe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the drought situation and hunger in Zimbabwe.
8 million people are in need of drought relief aid in Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South provinces, devastated by one of the worst dry spells in years in Zimbabwe. More than 30,000 cattle have died in these regions, leaving most farmers without their most prized possessions.
According to the World Food Program, about 2.2 million people in urban areas and 5.5 million people in rural Zimbabwe are food insecure. The situation has become desperate, with the United Nations agency appealing for $200 million as it expects to double the number of people it assists up to 4.1 million.
Indications are that the WFP will run out of food by the end of February, coinciding with the peak of the hunger season. Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of Southern Africa. The 2019 maize harvest was down 50% on 2018, with overall cereal outreach less than half the national requirement.
The crippling drought has been fueled by hyperinflation, resulting in prices of basic commodities going up, forcing millions of people to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt.
There is no joy for vulnerable Zimbabweans, including subsistence farmers, who are facing erratic rains. The WFP says this season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas.
Iwambe zulomuhle linganjani lapho khona endaweni esijeneyo namhla ke siyachaya sibili udaba olendlala kanye lokuma elizweni eZimbabwe. Salithembisa ngeviki ephelileyo ukuthi sizalethulela isimo sendlala lokuma kwele Zimbabwe. Namhla ke siqalisile lingakhohlwa njalo lokuthi lihambe kusule 7 ntambama ngo 7 o'clock kusiyafika ngo 8 sizabe silethulela okunenge. Ye, sizwile ke ukuthi abantu abaningi bayalamba okumangalisayo. I-WFP ithi abantu iZimbabwe yonke jikelele abafika 8 million, singathi ke bayi 7.7 million bahlupheka okunzima. So lenkomo ezinenge ezedlula 30,000 kuthwala zisezibulewe ikoma. Ye, sizwile ukuthi njalo lezulu seliphuzile. So ke ngifisa ukuthi silethulele konke lokho sizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona, uyezve neparadio. Nasi tiri kutarisa isu nyaya yenzara, uyezve nekushayikwa kwemvura yakakwana iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Umo tiri kuona vamwe vazhinji vachiti ivo nyaya yechikafu iri kunetsa. Sangano reWFP riri kutaura iro kuti pachange pasina chikafu chakanyatsokwana, uyezve vazhinji vachange vakatarisana nenzara, sezvo mwaka wegore rino usina kubuda zvakanaka. Nzvimbo dziri kutarisana nekunge dziine nzara dzinosanganisira Matabeleland North, Mashingo neMatabeleland South province. Asi izvi zviri kutaurwa zvakare kuti pane mombe dzakawanda dzinosvika idzo 30,000 dzakawanikwa dzichishaika munzvimbo idzodzi sezvo kusina mvura, uyezve mombe idzi dzanga dziri kushaya furo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pano, uyezve kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tigokufonerai. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu munharaunda dzavari.
Gore rino upenyu hwakatiomera, nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana, gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo, asi iko zvino zvishuwa zvapera. Kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei. Tiri kutozvishaiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi. Titongona kuti bhoro chakaderera. Gore rakapera mangu makuru ose tinombosibatsirwa nema Oxfam neizvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muwadi 7 mune mamwa kwachipi mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira. Tiri kungorarama takutambudzika chaipo chaipo. Mvura yo chaizi kunaya. Apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichi ne ichi chiya chachikutumbuka muna tukuona kuti zvakatosiyana ichi chiri kutotumbuka chakadai mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa mochoona kuti hapana nzara chayo goronyo tinayo apa tina vana vari kuenda kuchikoro tivanoda school fees kuti tichenge chibagwe chacho chinowanikwa kumasvingo apa chinoda mari yetransport mari yetransport hatina upenyu hwacho hwakagodha apa chiri kudhura mari dzacho hatisina tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu kumasvingo. Sezvo muri kunzwa vari kubva vataura ivo kuti gore rino harina kumira zvakanaka chibarwe mabarwe avo avari kutarisa taona tese kuti pari zvino akatosvava.
Yes, 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 Matthew in South, see, one would be Benzan, Kunangale, so Kutagi, but Ting Ugula, a Nampavanya, I was in Yandin, irrigation Kunangale, in Yandin, a risky settlement scheme. I guess it's Ugutibatini, Mosupolol.
A Sitola Mavili, Konoku City Sitting Ogunane Silago, Njalo Limpu, Puzive Kones Dolo, Nova. Ninje sengenge ayayidinga ngayiswela ngaze ngayizuza nzima kubona kusese khathesi eso sesibone ngani ifulumende ngabe la iya kubona ithatha amanyathelo ingenele ngoba siza kufa.
That is the lady in Enyandeni resettlement scheme. Marvelous. Do we have any other people somewhere else?
Yes, let's go to our next video. Timbonzwa zvakare zviri kutaurwa nevamwe vari kune imwe nharaunda.
Ufu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana havashandi simataurire yatikuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamari chotibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva taibva ipapo shuga chaichai kuti uiwane ini ndinongozopisera kuti inini kana shuga chaandi andimweti but shuga mba musina unongovarira kuwana sauti nekuwana ufu iwoyo but ufu wachona ndokujaka pazuwa kawani wanu wachona uguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchaja uchaja maneru sadza sadza rachona iro ndongoti ukangobikawo mungoitana kadimbu dimbu muona kutya.
Apo tiri kunzwa kubva kune vamwe amai vari kumashonaland west vachitsanangura ivo kuti panguva ino vari kutowanikwa ivo havachakwanisa zvizha zvekuti munodya katatu pazuva vari kutaura ivo kuti chakatokosha kwavari isauti nekuti unogona kuti ukaona sauti wokwanisa kuwanikwa uchiishandisa nezvimwewo uyezve vari kuchema chema vachiti mhuri pari zvino iri kutofa nenzara nemamiriro akaita gore rino.
Yes, yes, we are in the South, the city of Umuba, Balaputini, Ubabu Pepe, on Councillor Enyandeni.
Ega Kulapes, Kaven Family Civilly, it challenges the Mavantava Timugush. Ubusha will try and call Sessus Amazon Kitchen to Mankis a little, got a very school. Mova Katessing, Lavantava Kwan 130, our toll. Abasela ukuthi baba imizi ama household ama 130 athola kunapha ku WhatsApp. So abaningi vela bazozilutho. Lokuthenga bathi nxa besiyathenga ngale JMP kusuka kuba cost kakhulu i transport le umumbo wakho nomunye wabonakele. Plus umumbo wakho nomunye uyabuvela ungakwani amagogoko kumba amabili. Uyabe ingxenye kuligogoko le 3 quarters. So akusine sokuyilosi kuvele sokuphezulu kwindlala kuphele ekhala ngakho esikhala ngayo sibini mina ngisibili bemfisa mfisa lokuthi ngama non governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku food for work abantu basebenza eminye imisebenzi nakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti sijobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engakwamba sizilimele senza ama.
That is Councillor Pepe of Enyandeni, a resettlement scheme. He is urging NGOs to chip in because he says hunger is a problem in his area.
Mm-hmm. I think we also have an official from Mashingo. who is actually talking about the situation in his country. Let's try and see if we can hear from him, an official from Mashingo, on video talking about the situation in his province.
Yeah, I'm not Mashingo. Roughly, we are expecting, anticipating about 1 million to a charadaru material which come. Kuno Marzepa, Nemunumutu. Rumende Burgis and the Department of Social Welfare, Nitrosh Beef Committee, Waruku Pachka, to the majority of the residents of Mashingo. Mende Changi Chipa 50 kg takes a family. At the same time, to touch the World Food Program, Changi upscale programs out. Nongwarumbu for 5 districts. Now, to touch the Ocha Chipa at the 76 AC. The open 14. Utsamu to Kure.
Aiwa, regaiti nzwe shakare kubva kubatore Zano PF vachitaurawo MP veko vekumashingo ikoko vachitaurawo mamirira akaita zvinhu kudunhu ravo.
Ward 4, Ward 9 and 5.
Okay. Sa MP imi pano zvamuri kuita uye munokurudzira chii kuvanhu vemukonstituenti kana vedunhu rose remasvingo ezeo?
Isu ini sa MP wemwenezi isu kuti ndiri nhengo province yezano pf inokudzira vanhu kuti nguva ichiripo kuti rambai muchirima muchidzvara nguva iripo tinogona kukohwa nemvura yakanaya iko zvino iyi tine machanzi ekukohwa saka rambai makashinga rambai muchiita zvamunoita iniwo saMP ndoda kutenda president vakatipa rice tikanopa vanhu mahospitari azvipatara takanozvipa zvese ndiri kurama ndichivakurudzira vanhu kuti chatakawana minda yedu yatakapuwa nehurumende ngatiishandise ndiyo inosumudza nyika yedu hatingatengi cabbage murutenga ne$45 isu tine mvura inoyerera yarunde kwose mvura inongoyerera ngatirime magadheni ngatitotengesa isuku kurutenga tichibva kuminda yedu tinovatengesera ava vanofanira kuhonda kwatiri havafanikukwira bhazi nohonda kuHarare.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuMP vakamirira ivo bato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya yekushayikwa kwechikafu mudunhu mavo. Vachitaurawo zvakare vachikurudzira vamwe vanga vasati vawanikwa vachidyara mbesa kuti pachiri nenguva shoma shoma yekuti vanhu vadyare mbesa sandu zvavanga vari panhasi. Tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu uye munoziva zvekuita kana muchida kupinda muchirongwa ibvai manyora namba dzenyu makanyora zvakare macode numbers enyu tigowa.
I think marvelous. We're joined by our first guest, and that is Mr. Everson Ndlovu, who is a disaster management expert. He is at the National University of Science and Technology in Bulawayo. He is a lecturer there. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Sir, good evening. Good evening to our listeners.
Thank you so much for joining us. So tell us a bit about what is happening in Zimbabwe. You are a disaster management expert and you know these issues to do with climate change, and you are an agriculturalist as well. So tell us what is happening, you know, in terms of drought and hunger.
This is the third year running we are hit by a drought. What we have seen of late is that these droughts are protracted and then our farmers are not prepared. That's our major challenge. Preparedness is our challenge. So what we need really is to get our farmers prepared for any eventuality. You know, it's so disastrous to note that every time we are hit by a drought, we are quick to summon, to try and harvest, whatever external aid we can get. But I believe that given our land, given our resources, we can prepare ourselves for this drought. I'm quite aware of the climate change issues, but then still, there is need for preparedness. How? We need to ensure there is adequate water. You know, most of our dams right now are heavily silted. Heavily silted. They hardly can contain adequate water to last throughout the year. That's our major challenge. We don't have water enough so that our farmers can do cropping throughout the year. We have been dependent on rain-fed agriculture for centuries now. And I think given the climate threat, it's high time we change and turn to productive cropping or cropping that can be done throughout the year. That's my challenge. People are losing crops. People are losing livestock. And the hunger issues are quite high across the country. Even in urban areas, you find long queues. People are waiting to buy, and if ever you're there, some millions. And we can't afford to lose time kind of that. We just need to be prepared.
Thank you very much, and stay on the line.
Aiwa, tinotenda varipa live feed yedu parizvino regai timbotora mukana uno kuti kuna Terence Naro arikuti ari pano munyaradzi midzi hanzi muri seiko sisimavi na Gibbs Dube mushipe Cosmas hanzi tirimo mumasvingo mvura yaramba mudenga hamawe saka our caller here mushipe Cosmas saying is actually from Masvingo and he says the water is definitely, the rains are not coming anytime soon from what you can see. Dimbiri ya wanda, I'm watching you from Durban. Ishma uchifadza, and somebody say sister, and tinoku kwa say ne mufaro mukuru, ndi chifara one chirongwa ichi, aiwa tinoku tambire wa mchirongwa uye zirai kutika na muda kupinda mchirongwa, nyora i number zenyu, maka isama code number zenyu, tigo kufone rai, Jeffrey Liwaya, sister mavizu waka oma, isukuno tiri kutoshandi, ila kutenga chikafu chete. Zed soko anzi, but wachi yaka wani kwa wani ya tuwa bama. Ayu wandufunga ate ambu sita kevanu. Kennedy zitatu. Arutima skwela say tete mavina mkoma Gibbs. I'm watching you live from Zimbabwe. Mnogo na utuzo wati muriku Zimbabwe. Murikupi. Christopher Tembo. Aripano Jeffrey Liwayo. Anzi muri say tete mavina. I'm watching you from Cape Town. Laxon Gwizangwe. Anzi maskwela say tete mavina. I'm watching you from Polokwani. Ndirikuno ku South Africa. Donald Mambomans, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Please call me. I watch it on phone here, Gibbs.
Yeah, upamela kumalo uti eZimbabwe kunzima. Mnyake nyonke abantu bahlupheka okumangalisayo. Uzobuya ke uSindiso Bebe uti ndibukele. Siyabonga kakhulu ngiseso wethu. Uzobuya njalo ke uCarlton Diliza Hlongwane uti kanti eMathebeleni South lina lise Studio 7 kuseGwanda yini kuphela. Lifika nini eKezi, eMambale, eMalaba, koBidi, lakoBhango nezinye indawo. Hayi siyafinyelela khona ngapho. Usimelele kuphela uzobona tuju. Nga kule story simnandi siyabuchaya siyabuya khona ngapho. So kunjalo Carlton. Kuzobuya labanye ke abaChineyo. Sibuyele kubaba uNdlovu Everton Everson Ndlovu lapha ke oseNust. So yena ukhangela into lezi zabo disaster management. Nga sesikhangela ke baba Ndlovu sibona ukuthi izula lini kwenziwa yiloko kuthiwa isigudumezi se-climate change. Pho abantu bangazimisela njani ukuthi bakulungise khonokho? Ngicela ukutshaya ngesintu.
Ye, okuqakathekileyo lapha kaza yokuthi sinanzelele ukuthi umkhathi uyatshintsha. Lokho yinto ekhona. So abalimi kuhle bagebhe badinge amanzi. Ngiyakwazi kuyadula. Kodwa nga uhulumente nga lalaba abanye abasizayo basiza kakhulukazi ekudingeni amanzi nokuthi babone ukuthi upstream sengaphetshwa kwamadamu ngayo lapho okuvela khona amanzi kufanele ukuhlahla ukwenzela ukuthi amadamu angaqibeleki masinyane athole ukugcinakala ukuze alondoloze amanzi amaningi okwesikhathi eside. Ngiyananzela ukuthi khona isikhathi sokuthi kuye kumele izulu silinde sekazindakudala akusasizi ukuthi nike izulu kodwa sila manzi siyakwanisa ukulima umnyaka uze uphele silime ngenyanga 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 sithelezele asuke sibone indlela isiba khona kule mvikeli isekhona emhlabeni akuqali ngathi lokhu nantwana abantu ngama-israyeli bayalima bakudesert ibhutenga siyayibona igedi lamadamu bayalima ibele engikhuluma ngebele ngithi ibelebelebele ayikhona umuntu amabele angalana ngithi ngakhohlwa ngabizwayo kodwa buka lihlele liphuze ngendlala so thina-ke ngendlela abalimi bethu abafunde ngayo ngendlela abantu abagidimithele kahulumende abafunde ngayo angivele ukuthi singabe sekesikhuluma ngendlala I think the world should be to in Kabana to teach you in Zavik. You can Other value, other means, government, really good. I've done way to good payment in terms of 200. That is very long. So I think there are 10 to take over 8 minutes. The number is a good payment of the government over the government. I have to put together the same way, putting a more food for the people around. Starro, who said, the partners, the women,
Yes, it's a way of way wonderful number, so it's encouraging people to adopt new ways of cropping and harnessing water and all those kind of things.
Tina kola we do tanga. Hello, kola.
Hey,
what's up? Wadi makadi kwe koko.
Ah, ndizozo.
Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Haingi South Africa Pretoria kana mufundisi moyo.
Aiwa mufundisi tokuchingamidza itipewo pfungwa dzenyu panyaya yenzara iyi kunzi yatekeshera munyika.
Ya chekutanga regai nditaura zveshuwa nzara kuZimbabwe yakaoma munoona kana uchinzwa uri kure nokuti pananga ndiri kumusha mwedzi wose ndichifamba munzu dzakasiyana siyana kumamisha. Ndakataura chikwadzochika kana uchinzwa paredio ipa pastudio 7 uri kukwauri ukoko unongotaurawo asi kana uchingwaona nzaa iri kumusha inochemedza karini pachangu ndakachema ndichifamba mukati medzimwe nzvimbo zveshuwa nyika yezimbabwe yakaremerwa kudzipo renzara inotyisa nzaa iri mukati menyika yezimbabwe inotoda nyasha tendazve turikuenda futi mune madhona aya veiro veamerica vari kubatsira zvikuru nokuti takaona vanhu vachihorepawo mapfunde kutoone pizi dzakasiyana siyana zvimwe zvimwe zvinobatsira uye futi chimwe chandakaona kune dzimwe nzvimbo dzakafanana na redinoti kwana gungokumandikaland chimwe chaaaira pazokoko vane mairrigation ndiwa anotobva abatsira basa asi dambudziko ririko ndekuti panguva yemvura yepainenge yapwa mbudzi masare nemagetsi ndodambudzikochekuti vanhu vange vachirara
mfundisi moyo dai mambofamba famba nhare dzenyu dzakukakama kakama halo nhare dzenyu dzakuita majelas imbotaurai futi tinzwe kana zvaramba tozvudzuka taurai tinzwe
ndinzwiwa kuti zveshuwa nzara yemukati menyika yezimbabwe yakaoma zvisingabviri nokuti zveshuwa vanhu vari kunhonga susu nemuromo ndakafamba munzvimbo dzekumamisha zhinji dzandaifamba ndichiona ngwana kwasiyana sia zvinhu zvataingoitawo vanhu vari kutambudzika asi nenhaya ndareva kuti pakubatsirikawo zvishomashopo akukoreswa mumapfunde kwavanonge vachiita nokuti ndakaona dzimwe dzimwewo nzvimbo achingowaniswa mumapfunde apa napa igona kurarama asi zveshuwa munyika yezimbabwe makaoma zvikuru zvinotoda nyasha dzashe kuti dzitungamiri chatiritokumbira inhau yevabatsiri vanokoresa vasamarira vakanaka vemadhona ivo
pane zvamataura muchiti pane nzvimbo dzamakaona kwanga kuine vaihoreswa chimwe chikafu ndekupuku uyezve vaipiwe chii
kwandakafamba ndakaona nzvimbo yakafaa nekuchisumbanje manikaland kwana sumbanje kwachiite machona kwachiite machona isumbanje vheneka nekuna namatikwa kwoita kuna kwagudo kwamuteyo chiredzi noti kunyahanga nzvimbo dzakasiyana siyana dzandakafamba vanhu vaihoreswa kune madona ariko anonzwa namwe mezi nerimwe dona ariko America rinonga chibatsira vanhu namapfundi nepizi nemagaloni emafuta zvakasiyana siyana ndizvonzi ndakaona zvaibatsirwawo vanhu izvozvo zvichibva nokuti muri vanhu vangani pamusha chichi ndizvonzi ndakaona zvido zvaibatsirwa vanhu izvozvo ende futi zvechimwe chinhu chandakaona chinobenda vanhu vakawanda seinoita kuti kuno kune mairigation zvakafana nekwana gudo zasi problem iko ndekuti kune ada yainonzi kuada sumbanje vanhu veada sumbanje vanovhara mvura yose kuti ende kwavo saka vane mairigation ari zasaya kana sekuno mvura saisi sazvino zvakusina vanenge vachitambudzwa vanenge vatoomerwa kuti vakadzi vose vakasera serongo torara murwizi vachichera kuti vagone kuwana madiridzo avo agone kudiridzwa nekuti vazhinji vacho zvaitosvika pakutsva kuoma ndo zvaitoraramisa vanhu vakawanda ende futi chimwe chinhu chavanochema nacho dhona rakavabatsira kuti pakurima zvimwe zvirimwa zvinenge vachingotorwa vasingagoni kuwana chouviri saka ndizvo zvimwe saka nzara munyika yezimbabwe yakaoma koita futi kune kuzaka vanokoro futi kwafana kuna sure kuna sure ana chekenyere ndingakuti dzimwe nzvimbo zhinji vanonga vachipihwa asi zviri zvakadero zvazvo zvinhu zvakafana izvozvo vamwe havawani nenhau yekuti vanonga vachinzimi sezvamunoziva mukati menyika yezimbabwe saka dzimwe dzimwe dzatakafamba tichiona zvataiona tikaona kuchipatara chepaSt Joseph pane lebhe yemadzimai vanenge vachitambudzikawo futi kane chikafa kwacho zvichitobva kumaruzevhu kumamusha nokuti vagone kurarama zveshuwa nzara iri kumunyika yezimbabwe inotoda ruoko rwamwari kuti vabatsiri vakafanana United Nations dzimwe nyika dzigone kutongobatsira kuti vanhu vagone kurarama nokuti kana vakasadero vanhu vanofa ende futi chimwe chinhu ndakaona vanhu vairarama
aiwa regaitizokupisira
tete sezvatakasemunhu wakafamba kuzimbabwe akaona chiwandakaona zvipfuyo mombe dziri kupera kufa ndosimwe chaisiraramisa vanhu vakawanda vanhu vanoswera mumasango vachichera chinhu chakafana nemapoteto vanoti zombwe vachibatsira mombe dzavo dzirarame saka hai chimiro chinyika yezimbabwe chakaoma chatinokudai mvura yakanaya zvinhu zvingaita zviri nani chiri nyika yakaoma asi mvura yakanaya agriculture yakagona kuoparita zvakanaka vanhu vanobatsirika
aiwa tinotenda kidzi
yes ro baba unhlanhla dhube ecingweni baba dhube kunjani
bye
Bye-bye.
Nyapi njani pote?
Sisi apira mfoitu. Njani njala ekaya bantu?
Haa, njala inenga kuhu sisi.
Haku sitele kutu kumenja. Njala lapa kutabuka kuhu.
Haa, isi. La intabuka kuhu na sisi vila haiwa nyiwa.
Kuhu ngapi, kuhu napa mfoitu. Iba ala lelo, hei. Halikuru nyiba ala lelo.
Haa, hei kusanu halikuru unu.
Haa, kutala mtama. Kula bantu wana, eh?
Kuyo sofuna sikhulume futhi.
Hayi ngithi ibala lokuthi ibala lelo kambile lelo. Ule avoid mbijana.
Oh okay.
Emsakazweni ye. Kodwa khuluma sele usitshela ukuthi kume njani. Khuluma inhliziyo yakho yonke.
Futhi asiphili kahle futhi. Abantu balamba ekhaya kakhulu. Simo yasibona na ukuthi sinjani. Baza kutshela kuphela ukuthi okay. Uza abantu balambe yiloku naloku ngokwenziwe izulu wathi wathi uyakubona but uhulumeni wethu wenzani phela ngoba siyalamba sinje uyakubo
bona lapho
asista kanjani
ovela khona ungaphi njalo libanceda njani abantu
ngisesolusi futhi ngisesolusi mina esolusi kwenye indawo abantu usespringvalteni sesikwabeni
kodwa phela ungani ungamapulazi mbijana phela ngale
ama plaza putona lawa anti amakhiwa sakathathele. So manje akusasizi phela lokwa.
Sokulinywani selilima inkuni kona ngathi.
Ah putukanyo. Hey sorry man hey.
Yeah okay.
Akula lutho puta akula lutho akuta.
Yeah.
Akula lutho. We need the assistance from our government.
Yebo phela.
That our government is failing to do so. That's the fact.
Yeah.
Yeah, what? If the government is tried by all means to equip us in something, it's not even an Ivan because something that is tangible. In the Ivan because put out this one out, bring it down. It must show that they are good.
Right. Yeah, what? Yeah, what's on for it too? What's the look?
Yeah, Please of a sudden, Kuluma, Mauti Abuka Katis. Eh, into lay, I want to use where I can. I call right.
Yeah.
Lava Watat, Sitata, Lumsava, Chinavanta Yamangit, according to our government. What is Tate Lumsav? But you are saying, say we are football Tate and about one, I didn't want to
go and get to.
We are wanting to hear when I said a CNC.
I
feel as if he says,
says, Nice, I was on for it to what is the
last one? Puma game, La Puma game, who exposed the anything that is Yamin, Yelang Yafi, Lucanian.
I punjaro to be unto Umpangum Temple, unto Gafanan.
He Gafanan Upangum Temple, our dear one.
Spong it for it to what you have
said. Temple's temper, I know.
Yeah, Lamum Temple's temper, spoken
for him far, a very far, especially in law, school benefits.
Yeah, okay. No, we'll look at the photos as a jalo. It's very static skin, so cool. What are your
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuxora Nanuya Zemurkupi.
Utana Kuma King Sawala Botswana.
At our ratings.
I indicated some of my records with cause in Papua. I could be out government in India, Gasos in the Voz Magatasa. Point that your records are so good. Nothing that Chingwa Jajaga. Nothing that you do to Sakana Confidence Sao. Kutinga dawa kwa sote mayusa kwa sote kushanda waza mayusa alinali vosu kwa sote inga chijinubatika na hizi
kupanya ya nzara ilu muruku batila sayi kumusha
anda kutati kamwezi pika pika nilutu kutu kwa sote tumira vosu wanunga ito chima utakuna ama utaja ya kutura ya shuza kunya subatika jayo so niva na wanika waliku unifango ito kutumira maskufizi nekujika so tunat every month kwa kutu shandila kupi kuko Zimbabwe hapa kuno kubosu wama noti kara kwa kutu padewa riti yu kwa sote subatila so at least government ya kasa kata shakanaka kwa sara siti kwa sote batila mamutiri ni wangu mune moru kumusha
makati arisa maria munu shanti sa mchitumira kumusha mkati ya kawanda si
Takanya kutesa pa mwezi ndo simbo shanzo shanzo angu yiri 1,200 pula taka isa kuma yu kuma yu yes it's $120
kwa
marazi ndo shanzo kwa chumira uyu chief dollar ni mari mwezi kuchaji wapu mabazi wama kutika na kwa unu kwa shukwa kuzimbabu is 300 pula which means it's $30 foot
taka kumusha ndi kupu uye shivari kwa wari kutri kwa kamira sipanya yeku na yekwe mvura
kumusha sopa ndi kwa chakunda wari kuta mvura aguna ndocho kwa dichiriku
aiwa tinu kutenda isha izu mkoma tatenda
yes ndio tatenda mwa
pana mkoma dada D Gono varikuti ndi Denek Gono kwa mtare ndifonere iwa msati mambo ndifonera aiwa tichambo iza kukufonera i mkoma dada D Gono Gibbs
yeah let's go back to Mr. Everson Lovu who is mtuwa kulo baba kukumalo Yesikali sato kumalo sana kwa kundi lofu. Baba kumalo, chona njani?
Usiachona, chona njani.
Usiachona kumalo. Akutela bantu utilapo kona kungapi njalo, injani kuna hapo?
Nangilapa kubulawa ayo, injani nkulu lapa kubulawa ayo. Nkulu kakulu, sivijilape mvela kone kwa anda kuhu esi lako kakulu kujula kubulawa ayo.
Singatike abantu badla njani. Nga wastela sivili kuti abantu ngela ngabadla kangagi. Into zinjani?
Abanye abantu vele ngaba akubayekisa malanga abanye badla kanye ngemva kwethu diza abanye hayi badla kanye ngelanga njengabantu abadala abantwana yibo bayekuthi ekuseni kwesikhathi bayakwanisa ukudla iporridge kodwa abadala badla kanye vele basadla abantu phakathi kobunzima obesabekayo
ungathi wena ngombono wakho ubonani sokulobuzima sibili
lapha sokulobunzima ngoba sikhuluma nezulu izulu alikani komile sibindi khonapha kunje kutha umoya oqandayo kodwa kula zulu ukuthi la njengalapha esivela khona egwanda ngale egwanda north abantu kade sibenathisa inkomo ngangojanuwari benathisa inkomo emthonjeni
hey kunzima ndoda
phakathi kobunzima sibili indlala enkulu esabekayo
hayi siyakuzwa kakhulu phosela ukucina baba
Ayishuwa sivili ayitu msela ikono kuti ngabe kuthiwa ba sithumela ukudla kumbe imali nje kwamanye amazwe ukuthi abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba abantu baphakathi kobunzima. Kuphi itholakala kanye ngemva kwesikhathi ukuthi uyibone kumele kube selayinini, abanye sikhuluma kunje bavukela khona emalayinini ekuseni kusesele le mali kayikho.
Hayi siyabonga kakhulu ungathenda kusasa sekhumalo baba.
Hawu siyabonga, hayi lathi sibongile shuwa dule mtembo sithembane.
Hayi sibongile kakhulu baba. Prince Khumalo ungathenda kusasa, so that is Mr. Prince Khumalo is saying hunger is really devastating many families in Bulawayo and beyond.
Mm-hmm.
He says, you know, in most cases in Gwanda, you can have some rivers flowing and all those kind of things. But there's none of that. It's only, there are only a few places where you can find, you know, the rivers flowing. So he says it's really tough.
Mm-hmm. Mm. We have our caller Mkoma Gono, vanga vachitini anisandambo fone rwasi ndirikunzoti taanavo panare. Tinokuchingamidza iyi Mkoma Gono, muri kupi?
Tinotenda achitende kwamuchari.
Mafara here nhasi mabva mapinda muchirongo.
Ndafara zvakanyanya.
Tichaurewo kuti kwakamira sei kwamutaro uku.
Kwamuchari kwakaoma. Hakuna kana mvura yekunaya, mbeu mumunda angori mashanga. Hatisori nyakana tarire kuti tichaona chikafu chinobva mumunda izvezvi. Saka hatitozivi kuti tichararama nei. Chibage hupfu huri kudhura. Hatitori natariro kana kuti tichaenda kupi. Hatitozivi kana kuti mangwana tinodyei.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Izvi tikutokorokoza zvenje yekuzvipa. Asi kukorokoza kwacho tikungomhanyiswa mhanyiswa nemapurisa. Saka hatitorina kana pekutangira. Hakuna chimwe chinoite kuita tisati tatodzingirirwa kuti titongogurija kumuzinda mutare.
Muri kukorokoza gold here kana kuti mangoda?
Gold.
Hakuna
uko hasati asvika, asi kuti mapurisa ndofunga ndoo ari kutotivhiringa.
Zvinofamba sei?
Vanotombouya kutendanisa murukova. Last time vakatombouya neimbwa vakarumisa-rumisa vanhu imomo.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende pari panyaya nyanya yenzara maiti chii?
Zvakaoma vati regere. Tiena kwanisa kuti zvavo takwanisa kutenda chikafu chega kunana South Africa. Kana kuMozambique tinotsvakawo zvimwe zvinodyiwa ikoko. Zvino isu tiri kuti tikwazie bhodha rakagumira kushanda pano panhiri apa paredwin seruko harichashandi. Saka vakatipawo mari inogona kutenge kunze, tinokwanisa kutenga chikafu chega.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo Mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri kwamutare ikoko.
Let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So Mr. Ndlovu, you were talking about some solutions, you know, long term solutions of tackling climate change and drought. But we know that the problem is money. Money wise, the government doesn't have money, you know, to construct, let's say, more dams, to actually establish many irrigation schemes. And if you look at dams like Nchabezi Dam, it was built long, long back. But there's no irrigation, you know, and irrigation schemes that used to exist, like Makwe, Chichiripasi, and all those kind of dams. Irrigation schemes. They are completely, you know, destroyed. So where does the government start?
Money issues, money challenges that the government is facing. But government has partners in business, partners in the name of NGOs and other UN agencies like FAO, UNDP, and many more. I think it's an issue of trying to prioritize what must come first. The issue of food security is quite pertinent. And I want to believe that there are private businesses that are eager to invest in dam construction or in the resuscitation of the irrigation schemes that are currently not functional. There are many of these. Some of the dams that you try to get to measure is actually underutilized. And I'm not sure why. There's so much water in that dam, but but unfortunately there is no education here. I'm not sure why, and but government can also go what we call build, operate, and transfer.
Mm-hmm.
You know, bring the aid to the private sector. In that way, government is able to get the resources that they need to try and revive agriculture in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yes, I was about to tell you about the story. Baba Stole, what's your name? Baba Stole,
yes.
Stole, Baba, in Janin, Dalakuran, up one.
I
was chatting now, Stone Jalo Uchoni. I want to buy Langa in Yelanga, in Jalo Kambaja.
A little woman, I always tell you, so. Indlala I said ukuthiwa ngiyacatshangelwa elizweni lethu indlala ikhona neindlala ikhona sibili uyabona izindla nxa uhamba abantu baphithizela bebesinye impuphu ungene lapho ufice lapho abantu balayinile balayinele impuphu iye lafana into ezazingekho but katezike sezikho ilayinile into njalo ungabona lapho ethe yalayinile khona iyazitholakala.
Singathi-ke ubuzima obunje nxa abantu bengazama ukuthi bethi behlale phansi baphumele izinqumo zokuthi kumele ukuthi nxa kulokukoma okunje sikunqabele ngendlela enjenjenje bengenzani abantu babasithole?
Ya mina nxanje ngokubona kwami ngibona ngani asendaba kahulumende asendaba kazulu asendaba kamambo nomthwakazi but yindaba yokuba izulu kalinanga iyakuphelileyo. So into yakikhona ngokuthi ziyakuseyinga ukuthi abantu bangenza njani. Mna ngicabanga ukuthi abantu abe nje ba uhulumende labantu siyabambana ama-civil society, ama-companies ama-NGOs abantu babambane bazame ukulisa umkhuhlane lo wendlala ngoba akwenzi ukuthi abantu bakuse indawo zonke bebulawa yindlala. Ngaba njalo kuhulumende la yavumele mba ama-companies ama-individuals ama-NGOs abafuna ukuyimpota umumbu ayisekumumbu kawungenise aphelizweni umumbu itholakale impuphu itholakale emashopu izinto impuphu yona ye yehle ingaze yadula ngoba ingaba khona but abantu bengenamali.
Hhayi, siyakuzwa kakhulu-ke ungatelela kusasa we baba esitole.
Hhayi, siyabonga baba.
We have our caller on the line. Hello caller.
Hello, tete mafela sina mkoma Gibbs masera si.
Ai wa tiri wa dije duta writings we mkoma Donald Mamboma.
Ah, inda ka bva kumusha mazva pera nda ka ndiri ko 14 days.
Ehe. Kwa kwa kamera si.
Ningati kubva kuti bva pa Gibbs bridge kuna na litumba ko se rupenga chivi tika mwenezi ko se kuya.
Mhm.
Hakuna kuskopi nda mashingo hakuna kana chiriko. Vanhu vaya vanhu vane zvara zvisiri pachena nyange vakazorima kwa kusina kutonaya.
Mhm.
Mondo dzangofamba muminda musina kana chirimo. Handioni sekuti nyika ichaita kuhora kana akagore rino. Chero mvura ikanzi yanaye kuzvino haai isileti.
Mhm.
Kuti vose vakuzorima vagozokohwa. Handiona sekuti vamwe vanogona kuzoita give up. Asi vamwe vasi vosacharima dhisa.
Mhm.
Sakaimi.
Semaonero enyu chii chingaitwa kuti vari kunyanyobatwa vane nzara ava vabatsirikane?
Samaonero anaya panotoda short term plan yekuti vana masangano akazvimirira vatendeke apinde abatsire vanhu kana hurumende isamaona sekuti mhandu kana kuti anoshanda nemaopposition parties zvatagara chiona chaizvo kuti kea inenge ichinzi pamwe inoshanda neMDC Oxfam inenge ichinzi inoshanda futi nemapata anotikita havana plan havana old vision hurumende apa ngaichisunura ichiona kuti nyika haina chinhu mudura vaya harina kana chirimo.
Mm-hmm. Ngavachitendera
ma-NGO abatsire apinde mukati muvanhu abatsire nokuti zvikaisa mumaoko ehurumende zvezvava kushanda nomumapato kuti uori ubato ripi akatachike kunge vati ma-NGO apedza ariyo ndo vanokwanisa kuverifya vachiona kuti uyu anokodzera kukwandopi mukapinda maoko emakanzera zvive zvashata zvava kuti uori ubato ripi haunondivhotera zvikazodii.
Mm-hmm.
Asi chokwadi chiri munyika ine zhara ngemavhenasi.
Aiwa, tinotenda mukoma.
Takazviona hapana kana chande chero mukavhuva basikiti miti yavo yaya vakatora purazi ravo riya riari kumoria kumwenezi nengu yaya yakutooma yose zvipiga zvaa zvakazvambobuka zviya. Saka haa chero mukavabvunza vanogubhaikuti nyika ine zvara vabhasi
abhasikiti
bakuda kwashe basikiti yambo akavera ye.
Aiwa tichavatsvaga tichimbovunza kuti zvakamera sei asi tinotenda chaizvo mukoma.
Havo kune nezvi kunoti vane bata murefu bata mufupire zvara hakune nyika nyika ine zvara kuti mazenai.
Mhm.
Handidavo kuti vahurumende isunure chaku chaku.
Mhm. Aiwa thank you so much mukoma Donald. Muve nezuva rakanaka.
Mm-hmm.
We have a WhatsApp message that just came in from Takawira Kampikinyu. Akapikinyu, we usually have him as a guest, I think, you know, a little while before, but he's been traveling. But he said, but honestly, things are not well in Zimbabwe. Mombe zirikufa, madibi akuchina, foot and mouth, and anthrax, wreaking havoc. So he's actually just saying he did visit Zimbabwe recently, and he's saying the situation is very bad. Mm-hmm. You know, before they had these dips where people would go and take their kettles,
yeah,
kudibi, to dip them, you know, for other diseases, mm-hmm, like, you know, ticks and, you know, other diseases.
Yeah,
but
yeah,
he's saying none of those are operational right now,
mm-hmm,
so the situation is very bad. And then he says NGOs and government programs can manage to assist only 17% of the families, which leave 83% of people in need. We should rethink our reliance on maize as a staple food. It is foreign to susceptible to climatic shocks.
Mm-hmm.
Maybe beans, the government should stop subsidizing maize in regions 4 and 5 in focus and focus on livestock development in these areas. So that's his contribution.
So I think Mr. Everson Love is also an expert in agriculture. So, Baba Love, kumbe ngiqale ngiye kumashongane qala ngala hayi kubaba Ndlovu mashongane kunjani ba
yankona
ungavusuke god
ngibuye nini ngiqede inyanga ngisekhaya sengila egoli manje ngibuye ekhaya ngo-December
ulimile yini khona ngale khaya
kuzikalima imbula inganangi nje limanjana ayini imbula ayikho imbula
ye madodo kunjani kodwa tshiredzi kome khakala ko
omile kuoma kuti irrigation wazi le tshala kona akuna madamu le indawo ile tshitsako kakhulu wabona.
Mhm.
Leti ikinga le ngibona kuinto yenzakala ko Zimbabwe. Neti uyabona ilizwe le Zimbabwe libe lifuze likhuluma kuti ilizwe le li ne disaster. Manje uyabona ithi ulalele i radio Zimbabwe ayikhulumi ngedala.
Mhm.
Manje le ngimangala la South Africa kuthi ithi kungatshaya imkhukhu wabona la South Africa kaningi nengihlala emkhukhwini
ya
la egoli ma kutshaya imkhukhu zozwa i-government ibize ithi hei i-disaster yenzeke lapho manje i-government ayingenele bakhale manje le Zimbabwe indlala leya ibefuze yona i-government ikhale ithi bakhulume kuthi selasi ayisi into yokudlala la singenelwe manje bathulile ayikho into bayenzayo.
Mhm. So manje nxa abantu bengalimanga mashokanti, nxa bengalimanga ekhaya, kona ngale tshiredzi, lizadlani?
Akuna into eyenziwa because akulimwanga ikomo zonke neti le ikinga ikomo sizingenisa ngekani le kugonarenzoule se litile mara zifanga kaningi nini ngoba le siyaposa sizingenisa azifuneki kona le but imvula yikho komile kuwomakoma ufana nala uyabona la emgwaqeni la kuhamba kona imoto.
Mhm.
Kwenze ngale ndlela le but uyabona ukuthi wabona la eSouth Africa labakhuluma ngokugula le kuseChina lo ngikho labakhuluma ngayo indlala abakhulumi ngayo manje le sokuthi ukugula lokweChina kwafika eZimbabwe abantu bayophela because la eSouth Africa bathanga ngokugula lokweChina abakhali ngendlala bakhuluma ukuthi if ukugula lokwafika la abantu bazophela abakhulumi ngendlala okufana neZimbabwe.
Hayi siyakuzwa mashongana ongadina kusasa ba.
Alright.
Okay, bye-bye. So that is Mr. Mashongan is from Tshiredzi. He says he was at home, you know, up to the end of December. So he says there's nothing that he did in terms of, you know, cropping because mm-hmm. there were no rains. But he says, you know, they are trying to take their cows and, you know, their cattle or livestock to Konarejo National Park. But normally the park's officials don't like it at all. So, but he says they're doing it by force because there's nothing they can do. So it's better to have a few cows saved than to save most of those animals. So he says people must balance those, you know.
Mm-hmm.
So he's a very bitter man.
Tombo yende ramberi chiku chingamiza ipano pa chirongwa chedu pa VOA Facebook page diyo Yoshona Lawrence Siziba aripanapa Lawrence arukuti the government is sleeping on the job is not very happy Maroja panastensi arukuti ya mufoni mi ayo watiraizo kufoni rai Willard Majoni Manyanda arukuti maskera seiko pa chirongwa atiriku kunzwa hii ndirikuno ku Free States now William Majoni Manyanda akanda shakari namba yake asendekera mwana wevu aripano arikuti arikunyoro talent muchema anzi mriseko tetema vini ndiri kuno ku Zimbabwe ha kurukurwadza kugara ndisikuzwa kuti muri kupi munogona kunyora kwamuri kuitira kuti kana tichikukwasa iti bvataziya kuti muri kupi.
So let's go back to Mr. Everson Lovu. So people are actually raising some issues like, you know, planting drought tolerant crops, but we have seen this you know happening every time when there's drought. The government makes some of these calls, but nothing happens. So what is going on? Why are people not prepared to plant sorghum, millet, rapoko, and even legumes?
Yeah, that's quite a pertinent issue to debate upon. But what I, my take on that one is that we're so fond of names to the extent that we have forgotten what used to be ideal foods in our region. That's the challenge.
Mm-hmm.
People don't realize that maize was actually stock feed from where it came from. But because of the impact of colonial season, people tended to favor maize instead of our own grain, sorghum, millet, and some other foods.
Mm-hmm.
It's very unfortunate. It will take concerted efforts in terms of education to try and re-educate our people to appreciate that these foods are ideal. In fact, I'm reminded of a saying during the HIV and AIDS pandemic where Zimbabweans were actually reminded by a white lady from America to say millet and sorghum are actually ideal crops for people that were living in HIV and AIDS. Imagine we are being told by foreigners that our traditional foods are ideal. It shows how much education we need in terms of re-educating our people to begin to appreciate what their forefathers used to eat. Both governments and the other sectors, say the NGO world and the individual, should invest in re-educating.
Thank you very much, and stay on the line. I guess we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Tete Masorazi.
Hey, what? Askira, it's a good one. I'm
going to go to the house. I'm going to
go to the house.
Isiso atisisiri na pungwa wa bereki, bati titurine pungwa. Asine kuona situation ili kuitika kumusha, tulukutiza, munozua kusia imba ya kadaro, uenda, okana tukusia vana. Tirivano wakuru, embe Zimbabwe inika yanga inechika zaiza ya kazara. Bati parizu na hizi, zongo etasu kungeti, tese atina pungwa, bati titurine pungwa. Asini ni chandru kukumbira ngatibatane tese wana nukuti tikada kuti tigata kitaura chirungwa kitaura
chirungwa nare zenyo hello caller, I'm not sure what's going on with his line, but he was coming up with a very very valid point. He says Zimbabweans should unite, because as much as people complain, but if people don't have a united front then there's no way where people are going.
Yeah, Baba Ndlovu, abantu bangabambana bezama ukuthi benze abakwenzayo kambe kungalunga yini ngase sikhangela konke konke okwenzakalayo singangeni kakhulu kwezombusazwe but sikhuluma ikakhulu ngakhona ukuthi kuyahlupha udubo lolu lokoma kuyahlupha njalo ukuthi abantu abala kuhle
ngo-December ngithole i-patternet evela kubangani bami eGwanda North. Ngahamba ngotshingela ngawabona ukuthi i-patternet ehle kangaka ivela njalo. Ngafica kwele ngadi abayinikwa i-Durban Trust. Sebelo mumbu osezavuta, I'm sure that they sebedlile. Balima bendawonye laba balimi. Bekhangele okungabanika ukudla, okungabanika le mali njalo. Number two, ngifonele ngabafowethu abaphila besegoli. Bengitshele ukuthi ngithekhaya kube ngivileji ukuthi abesebenzi. Izakhamizi zibambeni zathenga injini yamanzi. Sezipampa amanzi fonefuleni uChatshani usiya emakhaya azo. Sebezilimele imbhida benenzelele even le mumbu. Umncane ngoba indawo zincane but bakwenzela ukuthi indlala izayo ithwayile so ngokobambana abantu balakho ukuthi kukhulu abangakwenzi okwesithathu esiwukuthi nakho bekhuluma lomza wami olima esegwanda wenzele khona ngalo izolonje ethenge amasaka estokfiti engitshela ukuthi khona ngo-November inkomo lithengwa ngabathengayo between 800 to 2,500 rand. Futhi babuyile same people esikuthenga inkomo nge-2,500 rand bayama abantu but akwenzi. So emezweni sikhona abathenga inkomo laba omidlumeni babakhuka bona bathenga amasaka abafisa kodwa sebefuna ukubuya bethatha inkomo almost mahhala. So if the committee is going to look at the president and everyone is going to be similar to that last. So the manager is going to have to be able to ban about 15 to 25 cabinet staff. We are seeing the next day of the legal.
Hi, Chiamuza Kulu. Ubambe kona pho ungayikatshana silomuntu ecingweni mavula sikhumba
sikhumbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zuva vatakutadza kufonera nhasi pano pa VOA Shona tinotikumbira riregererwa asi vatakwanisa kutaura navo tinokutenda ichaizvo zuva nezuva munenge muri pano uyezve kuna vava vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kutaura nyaya yenzara asi jibs nguva dzedu
dzinezvachiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa So there's an issue there. So I think we're running out of time and we have to leave it there. With our guest this evening, disaster management expert, Everson Ndlovu. Mr. Ndlovu, thank you very much for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Kip Stuber in Washington, D.C., saying goodbye.
Aiwa pana mkoma vanyura pana mkoma Jimmy Ben anzi kola aviringizwa ne network hake, but angani point arutora nezwa mkoma vangavari kutivanu nga vabatani. Aiwa ini ndini Marvelous Mtlanganya huye ndini mu Washington dishiti nga tisanga nezwa kare mangwana pa Let's Talk nga tikurukurei apo tchengi tukutari sashurupiti kamunika mkundu mwe nezi varakanaka.
Nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuse le yisi